Yeah.
No limits.
Yeah. Asi dzatongo naro, zvashe ndakabata sechibharo. Dashing sendofamba nesubharo, yatongo garo. Ziva pana Santa chachando, Mwari vakafona ndaidaro. Asi dzichingori naro, Your Excellence vamunanga gwaro. Avunza momutindi nindadaro, In doubt asi no baro, Drip doubt tisipo chivharo. Ningi saigwaro, Cash kunge senda vachivayo. Vamwe vachidairira hoyo, Kukanda mafaite kwa bolo. Kanda mai nema hello, hai nema hello. Terera ibero asi yatongo halo. Phone ichishamba zvekutaro, angori ma top notch gero. Feta dandaro, both size imizvele vore camel. Asi ratongo godo, super show kodo. Bandiri yapaziri pope kutamba ndodo. Asi bob boss, handina bando yes. Handizi rambo yet, past tuned in a humble face. Da dronza tambo, saka sungi skwa vaiva murias. Saka eshe toti bless. Da vura jiso jaka wanda vaimbo farwa face. Ishema wanza grace. Endiri mbinga asa andizi bless. Usaji stress, andava shoka asa andina zest. You know my way bet.